varairidzi vesangano reprogressive teachers union vakawanda vanga vachida kuti tiratidzire even team kotoro rino nokuti havana kufara nekushini yavakapiwa yekatanga kuannounswa nguva iripo zvinhu zvikakwira vasati vaiwana pavakazoiwana akava mashangura pata chete. Varairidzi naizvozvo vataurirana vakazodecida kuti vatipe chisungo chekuti tiapproche government tiudze hurumende kuti vari kuda kuti mari yavo idzokere payanga isati yarohwa neinflation iri US$540 to US$550. Ndobzavanoda izvozvo kuti mari yavo inge ino huremu hunoenderana neUS$550. So hapana kuti vanoda kuti mari iwedzero, asi kuti vari kutoda kuti idzokere payanga iri pauremu hwayanga inawo inonzi purchasing power.
Ko kana holiday ikapera hurumende pasina zvayaita nenyaya iyi muchazvifambisa sei?
Zvavaroti kana hurumende ikatadza kuti mari iyi iende payanga iri, vari kuti zviri nani kuti tiramwe mabasa, zvikoro zvivhurwe zvakavharwa, kotero riri kuuya. Zvekare vari kuti sangano rinonzi Apex Council iri isangano ravatengesi risingamiriri zvido zvavarairidzi. Saka zviri nani zvaro riputse varairidzi vaite bato renegotiation rinopa kuti variche inonzi consensus nehurumende zvichienderana nesection 65 yeconstitution neILO convention 87 ne98 ne151 ne154.
Varairidzi vesangano renyu vabvumirana chii apa?
Varairidzi vakatsamwa zvikuru kwazvo. Chiri kutsamwisa varairidzi ndechekuti hazisiri clear kuti kushini yakapiwa 400 yangova mashangura pata ichazodini mwedzi uno. Hurumende haisi kutaura kuti mwedzi uno uchange wakamira sei nemwedzi unouya, yaakutotaura zvekuti varairidzi vachange vachiwana bonus muna December. Saka varairidzi vanoti kuna December kwacho tinenge tasvika sei. Saka zviri kuhurumende kuti igadzirise pazororo matambudziko avarairidzi kana kuti zvikoro zvizovhura zvakavharwa kotoro riri kuuya. Varairidzi vanhu vanotambura zvikuru kwazvo ende uye zvinhu zvichakwira zvichitevera kukwidza kwaita mutengo wefuel, zvichitevera futi kukwidza kwaita zvimwe zvakawanda semagetsi, matolgetsi nezvakadaro. Zvinoreva kuti mutengo transport costs dzichakwira. Upenyu hwevarairidzi horamba hwakareruka semusha watamwa nokutsvagunisa semutakuro. Saka nzara yafunya chisero mudzimba dzavarairidzi. Ndosaka vachiti zviri nani zvikoro zvivhure zvakavharwa kotoro riri kuuya kana hurumende isina kugadzirisa pakotoro kana paholiday ipapapa, nokuti ine nguva yakawanda yekuti igadzirise zvinhu pane kuti izoda kugadzirisa kana zvikoro zvavhurwa. Zviri nani zvikoro zvisavhurwa, ndo mashoko atiri kupiwana varairidzi vanobva ku 10 provinces dzatinotungamirira seprogressive teachers union of Zimbabwe.